musangano uyu wanga uri musango wataitame vakuru vakuru ve UNDP yanga ichibatsira zvikuru panyaya dzekuona kuti maelectoral reforms aitwa muno muZimbabwe ndiyo yakatibatsira kuwana machine yeBVR vakatibatsira kuti panyanzvi dzinogona nezvekuita biometric voter registration izvozvo saka vanga vachida kunzwa kuti chii chatikwanisa chavanoda kuti chatinoda isu seMDC kunge chinge chichigadzirwa kuitira kuti vachisvitse kuhurumende tataura nyaya dzemhirishonga pamwe chete nemushitiro kwavanhu tikataura nenyaya yokuti isusu tinoda kuti vanhu vakwanise kupokana wekuenda panhepfenyuro zvakaenzana tataura zvakare nenyaya yokuti voters roll pariri kubuda muna April rinofanira kuitwa yatinoti audit rinofanira kuitwa nemaauditors chaiwo chaiwo tikataura zvakare kuti isu tinoda kuziva kuti panodhindwa mapepa ekuvhotesa kuti maballot papers tinenge tichida kunge tiripo ipapo tichiona kuti kwadhindwa mangani uyezve kuti mhando yepepa rasetswa kudhinda ipepa rudzii.
Iyi misangano iyi inosimboitwa here kana kuti ndoke kutanga kugara pasi navo saizvozvi?
Takatanga kuita misangano iyi kubva muna 2005 vababatsi vatsvangirai vachi vachiripo tikaisa gwaro ratakaendesa kuUnited Nations kuUNDP ikoko gwaro rokuti isu tikuda kuti zvii zvinofanira kugadziriswa kuti tive nesarudzo dzakachena saka takaendesa bepa redu rataiti without reforms no elections ndoratakaisa kuendesa ipapo vakafara nepepa iroro vakabva vatanga kubatsira nevheki pakugadzirisa nyaya yevoters roll vakabatsirana zvakare nevheki kutenga meshini yemaBVR yanga ichisenzeswa iya zvakabva nyaya yokuti baba tsvangirai neutungamiri hwavo tangatanga taita engage United Nations
ivo veUNDP zvichemo izvi kana vachinge vazvitora vane simba here rekuzvikwidza kumberi uye vane ruoko here mukuzoona kuti zvagadziriswa zvose izvi?
Vane simba rakakura chaizvo nokuti pari zvino vari kuisa mari inenge 12 million pakuona kuti sarudzo dzeZimbabwe dzaita zvakanaka dzagadziriswa zvakanaka vanoteererwa kuti ndiyo United Nations yacho hakuna nyika inoda kuti iite budiriro inokwanisa kunetsana neUnited Nations saka tinoona vaine simba rakakura chaizvo ndivo vakatibatsira patakaita chirongwa chedu chekunyora constitution vachitsvaga mari yakatakashandisa pakopaki paya yaibva kune vanhu ivavo saka vanhu vekuti kana hurumende hakuna hurumende ine musoro inoda kuteerera United Nations nokuti ndidzo nyika dzese pasi pano kunyanyanyanya ichipingamirwa nenyika dzakapfuma vana Britain vana America and so on nyika hombe dzine mari dziya saka kazhinji kana uchinge uchidhila neUnited Nations kudhila nepasi rose saka kazhinji zhinji vanhu vanoteerera mahurumende dzinoteerera United Nations.